Mumweve chidiki anomirira Citizens Coalition for Change mudunhu relope mula makwekwe mudarere National Assembly vaEric Gono vanoti kunyange vachiri nekugunununa nezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vacharwira kodzero dzevechidiki.
Tukuenda takanyanya kunangana zvakanyanya nekurwira kodzero dzevechidiki sezvo tiri vatumwa kudaro zvakare tichapave vechidiki mukana timbogara navo pasi vatipewo pfungwa dzavo sezvo tiri vatumwa titakure zvavanotuma kuti tiende nazvo mudare reparamende asi chakanyanya kutikoshera ndechekuti kodzero nesarudzo dzavanhu dzinofanira kunge dziridzo dzakanyanya kukosha kupfuura zvimwe zvese nokudaro tinoda sarudzo itsva muzimbabwe.
Mumiriri wezanupf kuchikomba West uye vakadomwa nezuro nemutungamiri wenyika kuva gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichini yechizvino zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti vachaisa simba rakawanda mukugadzirwa kwemitemo inosimudzira vechidiki.
Idonzo ratinaro nderekuti vechidiki vakwanise kuvawo vachiwana mutemo wakanangana navo unogara uchitotaura kuti vechidiki zvavo ndizvizvi nezvizvi. So inini hangu sedongamunhu ndakatarisana nenyaya dzemayouth ndozvinhu zvatinotive tichitarisana nazvo kuti tive neyatinoti Youth Act ikwanise kuzadzikiswa ikwanise kupera. We want kuti munhu wese ave ari compelled kuti ave achiita zvinhu zvakanangana nevechidiki.
Kanzura weward 16 muguta reHarare vaDanford Ngadziore vanoti vachashandawo kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoziva kuti nyaya yeemployment inowanzomuka negovernment but tikuti as a city tava kuchinja vamindset nyaya yerite yaemployment iri muzimbabwe yanyanya zvokuti yakonzera mavhendo anotengesa zvese zvese. Where we are going vamati to make sure kuti izvo employment created tiikonsida also as a city because whatever we do even zvikaita mabasa 5 mabasa 10 or even 20 itiaiaomment we don't expect the government itere something nyaya employment so people have lots of hope.
Mumwe murume wechidiki vatichaona mubhuiwa vanoti basa rakamirira vechidiki ava harisi nyore zvachose.
Vanenge vachida zvikwanisiro mabasa ava vanoshuvairira kuti vange vachiita anga achiwanikwa achibudirira. Tikatarisa zvinhu zvakaita sekuvandudzwa kwemigwagwa zvinotoda mari yakawanda, saka takatarisa kuti inenge ichibatwa nani mari iyoyo. Ndopatinoona kuti kana hurumende ikasaburitsa mari idzodzo zvimwe zvezvimwe zvacho zvinogona kutadza kubuda.
Asi mukuru wezvirongwa musangano runoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vanoti mukushanda kwavo vese vechidiki vari mumakanzuru nevamiriri mudare reNational Assembly vanofanira kuramba vachiyeuka kwavakabva.
Ngavawane nzira dzekuti varambe vachingotaura nevechidiki vachitiudza kuti aiwa tasvika apa tadai tadai nekuti zveshuwa nzvimbo dzavagara hadzisi nyore ende dzimweni dzenguva kuti bundutso izoonekwa zvichatora nguva zvichatora kubata apo neapo kuti tizoti chirongwa chakati chabuda.
Nyanzvi yechidiki inoongorora nyaya dzevechidiki uye ichishanda yakazvimirira muzvare Mufaro Magombedze vekuchegutu vanokurudzirawo vakapinda muzvigaro kuti vasatambise mikana yavawana iyi.
Ndichikurudzirawo zvakare ivo vechidiki vakapinda kuti we are a young generation, let us read, research, and when we go to important meetings let us not use emotions. Emotions do not make decisions, but facts and statistics do. Tichiziva kuti ramangwana riri mumaoko edu.
Zimbabwe Electoral Commission haisati yazivisa kuti vangani vechidiki vakakunda musarudzo dzemakanzura nedzekuva vamiriri mudare reNational Assembly, asi nekuda kwezvigaro zvakati kuti zvakawaniswa vechidiki pachena kuburikidza nebumbiro remitemo, zvinoratidza kuti rwendo runo kune vechidiki vakawanda vakapinda mumakanzura nemuNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.